manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichitendawo kuti mave negoredzva rakanaka ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Chandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika endai kumapurisa vari pedyo kana zvanesa kune anticorruption kune issue zvakasiyana siyana kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvavangofanawo nekupara mhosva yake
gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields uko kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera
Ichi territory ya wano maina muZimbabwe munomu. Ine ya tinga timushurugu ya Godfather. Zibabareko kutilese wanengu wachibadara chengumi kumunu hiyo ya mwato ndiluku protectari.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vachiponda vanhu. Hurumende yowedzera mari dzezvipatara. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vari kujeri rekuchikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mupurisa Constable Wanda Hokoyo paGood Hope Mine kuBattlefields Kadoma nemusi wemugovera. Vanhu ava vanozivikanwa neremadunirirwa rekuti mashurugwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe tikavabvunza nezvekuferefetwa kwenyaya iyi.
Things are going on. I cannot disclose now at what stage they are, but chamingataura chekuti mapurisa they are busy on the ground. They are leaving no stone unturned kuti vaone kuti vakazvitanda vanani and vachabatwa. That I can guarantee the nation kuti hakuna kwaunohwanda mutemo muZimbabwe. Zimbabwe inyika ine peace, inyika yakanaka yekuti vanotozviziva vakapara mhosva yayo kuti vakazviparira. I can assure the nation that vanhu ivava vachabatwa. It's a question of time, but mapurisa avari paground. And pazvino pavanobatwa, the nation will know. Hakuna kwaunohwanda muZimbabwe, hakwatotiza mutemo muZimbabwe. You can't hide from the law. So that I can assure you kuti our police are on the ground. They are busy investigating.
Vamwe vari kuchema chemawo kuti vamwe vezvematongerwo enyika vanogona kunge vaine zvikwata zviri kukorokozawo. Inyaya iri kuferefetwa here?
Isusu tinotika kana pana ane humbowo dambudziko ratinosangana naro ndere kuti vanhu vanotaura kuti ndo zviri kuitika but tiri kuti as Zimbabwean citizens we have a collective responsibility chese takadaro kuona kuti nyika yedu ikasagara zvakanaka. Kana une zvaunoziva kuti ndo zviri kuitika utaurire kuti tipe humbo titaure kuti zvakati zvakati ndo zviri kuitika nyaya dzoferefetwa. Chandinoona ndechekuti vanhu musocial media tinotaura se vakafanana nevanhu vakapara mhosva yoiyi vakauraya mupurisa vanotozivikanwa vanhu ivavo ndotinogara muvanhu ka vanhu vakapara mhosva vanopara vari 102 vanga vakawanda and hazvitambotisisi hapana vanhu vanovaziva hazvigoni panogona ndakapana vanhu asi nenyaya yekuti vanhu havadi kutaura nekuti kana kuti mumwe musi vanovengo zvaitika kuna nhingi mhosva imhosva mangwana inoya kwako. Chandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika endai kumapurisa vari pedyo kana zvanesa kune anticorruption kune issue zvakasiyana siyana kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvakofanawo nokupara moto yacho. Hatikwanisi kuramba kana kubvuma kuti pane zvakadaro zvinoitika. Asi tikaramba tichimbozvitaura mumasocial media tisingaunze umboone mazita nei kuti zvinhu dzosiketwe, zvino hatina kwatinoenda senyika.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzenyaya iyi tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Mashurugu aya vane nguva yakatiri bei vachiita mabasa iwawo. Tinorangarira kuna 2008 vakauraya vanhu vakati kuti kwaMarange pavakauya kumaDiamonds, and then after that vakaita resurface kubhindura kwaKitsia Tota. But chikuru chinooneka pamashurugu ndechekuti vanhu vanodya nevanhu vakuru vezvematongerwo enyika. Saka vanozikanwa kuti ndivanani uye vanoshandira kupi, vatori nematerritories avo. And each territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati muchirungu godfather, zibaba reko. Kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovato ndiri kuprotektai. Saka tinozwa kurwadziwa kuti upenyu hwemupurisa hwakasvikira pakurasika nekuda kwevanhu vakadaro. Vanhu vaifanira kunge vakasosungwa kudhara vari mumajeri kutaura kunoku, asi vanongoitwa catch and release.
Asi ndichitaura negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari kuti ivo kana paine vanhu vanoziva ivo vamati mai enyuchi kana kuti magodfather, vanofanira kuupa humbowo kumapurisa.
Kungotaurawo kwavari kuita vakazembe-kazembe. Vanhu vanozikanwa zvo, mamwe mazita acho atori mupublic domain. Saka isusu hatikwanisi kuzoita basa rehurumende. Hurumende inofanira kuti izvitsvage iwo, nekuti idambudziko rakaafekta nyika yese. Uye pane vanhu vakawanda vatokuvara nekuda kwevanhu ivavo. Tinoziva Zimbabwe Republic Police neCID yedu vari vanhu vane unyanzvi hwakapetwa panyaya yekuongorora kuparwa kwemhosva uye nekusunga vanhu vanenge vari kutiza, like zvavanoita maarmed robbers.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare. Bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro nezvekukwipatara zvehurumende kutanga nhasi. Vachinyora mugwaro ravakaburitsa nezuro, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakati bazi ravo rakanga rasvika padanho iri richitarisawo kushupika kuri kuita veruzhinji. Semuenzaniso, murwere wechikuru achaonekwa pachipatara cheparirenyatwa ave kufanira kubhadhara $200,000, kuchitiwo mwana ane makore anodarika mashanu ave kubhadhara $100,000. Dr. Mahomva vanoti vana vari pasi pemakore mashanu nevakwegura vari pamusoro pemakore anosvika 60 nemashanu havabhadhariswe mari idzi. Varwere vachaenda kuzvipatara zvikuru zvemunyika vave kutarisirwa kubhadhara murwere anenge ndinodzokora zvakare pavarwere vanenge vachienda kuzvipatara vari kutarisirwa kuti vabhadhare $160,000, mwana ane makore ari pamusoro pemashanu achibhadhariswa $70,000. Zvipatara zvematunhu makuru zvave kubhadharisa $120,000 kumurwere wechikuru, mwana achibhadhara $60,000, kuchitiwo zvipatara zvematunhu madiki kana kuti District General Hospitals murwere anenge obhadhariswa $60,000. Vakazvitakura vanobatsirwa vachiita zvekuDr. Obadiah Moyo. Asi mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vaudza Studio 7 vaudza Jonga Kandebiri weStudio 7 kuti kukwidzwa kwemari dzemuzvipatara uku kuchaomesera vakawanda sezvo veruzhinji vasingakwanise kubhadhara.
Zvinotitise, zvinokatyamadza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kouyawo zve iye zvimwe izvi tingati nebumbiro remutemo idza ra2013 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwavo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwana namai vaya vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vanamai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varuseke, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwavo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwavo.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta Ramai Mary Mubayiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, vanonzi vari kurapwa naana chiremba vekujeri rekuchikurubhi, uko vakachengetedzwa vakamirira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuziya nyaya iyi, tabata gweta ravo vataona Nyamakura.
Vachirimo mujere patatombofanana mboti paite kakumbira mbijana tichimirira kuti mutonga anoti chiindoava kuti judgment ichapiwa inge ichadetemena kuti next step ndeki. Kana achinge abuditswa namutongi kwaikoti kura kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba. Kana mutongi kwaikoti achinge aramba kura kuti pane panozotya sikuti takuenda kuti kuba ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune efekti yakuinako pamunhu. Asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavo vari kuedza kuti vange vari as comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba kunonzi kuti kuchikurudzi ikoko kuchipatara chepajerifa.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service inogona kuwana munhu ndiyo service yekunze, but kana munhu achinge apinda muchizarira pane compromising yakuchofanira kuitwa munogamuchira zviripo zvacho. Asi best scenario yatiri kuda isusu ndeye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba, kwete zvekunge vakabatwa vari muchizarira.
Vataona Nyamakura. Ii gweta Ramai Mary Mubayiwa, mudzimai wemutungamiri wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo vaNyamakura vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vashanyira mapako echinoi nhasi uye vakurudzira veZimbabwe kuti vape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi nguva dzose kuti ange achivabatsira pamari dzavanobhadhara dzemadhora 10 nemashanu dzekupinda munzvimbo iyi. Asi veZimbabwe vanoti vanenge vachida nyanzvi vanofanira kubhadhara imwe mari yakati wandei pamusoro pane yavanenge vapindisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. mapako echinoi aya anozivikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo nyamakwere. Mambo nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo chinoi vane zita rakazotumidzwa guta rechinoi. Mambo chinoi vaishandisa mapako echinoi kuhwanda varwi vemandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari munarisa Kapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guides. Like patro kubva kumusoro, we don't even know kuti what's going on. Makezi vaitei nezvei and we're just walking. It's more like tauya kuzoona mvura panapa of which we came to see Makezi.
Muzvari munalisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haachisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakutofamba vakatisa so vane mapush like mine vanotsvedza vakadona. I think they should improve.
Mumwe mushanyi vashadzeki muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinoi cares.
Vachikuti patime inenge iri yemaholidays kwavuya vanhu vakawanda zvakafana vanenge vane vana vachiita seyanditwa mwana ropa anoti adzokera kuchikoro akandobata bhuku rekuchikororoka zvinhu zvive zvaamore practical.
Asi mumwe mushandi weZim Parks uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti Zim Parks haingapinze basa munhu anoshanda paholiday chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru weZim Parks muchinoi muzvari Mandi Chemere avanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The network guys, our tour guys edu, they are always available. Munhu anorequest and they pay. They are not for free.
Patabvunza kuti tour guide anobhadharwa mari, muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 15 kupinda kunoona mapako ava vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwahwa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dziri muaya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore 6 kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora 50 kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine nunura ijena.
Apo vakawanda vari kupembererera goredzva, vamwe vanhu vakawanda muManicaland vanoti zvina zvina kumira zvakanaka sezvo vakawirwa nematambudziko makukutu muna 2019 anosanganisira re Cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere tabata mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera mafashamo emvura nedutu mpengo aiitika kubva musi wa15 kurume gore rino kudunhu rechimanimani uye Chipinge, marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi. Nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabhanana, makotapeya, maepu, nzimbe, nzungu dzerudzi rwemakadhemia, madhumbe, mango, maranjisi nezvimwe. Kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare. Zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya. Vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo. Vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achitsva dumbu. Varubeni Gwarinya mumwe vanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipinge vari mugutare.
Saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura vanhu vacho hakusina vaikuti supply. Saka zvakati afekta zvakanyanya.
Mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vaHenry Nemaire vachitaura nerimwe bepa nawo vakati mafashamo ecyclone Idai akapa kuti mamwe makambani akaita seAllied Timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu. Vane Maire vanoti mamwe makambani ekuno kumanikaland anosanganisira Tanganda Tea akarasikirwawo nemari dzine huwandu hwakasiyana siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti. Meya wekutare Mutare vaBlessing Tandi vachitaura kwakaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwaMutare izvo vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechipambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde.
Vana vedu munomu vamwe vanorarama nekutengesa muiri wavo vanga vakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare, uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta, even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira gadzirika.
Meya Tandi vanotiwo kuwanikwawo kwemangoda kwachiyadzwa kwakapatarisiro yekuti pamwe vangawanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana.
Hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwaMutare, but isusu seguta kutinyatso bate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nema diamonds hatina. Even kuwanika kana park chaiye kuti vanhu vagare mabenji zvavo atinotaura kuti inonzi diamond park kana tiye kwachiyazwa iripo ine maMutare muno hatina chinhu chakafana naizvozvo.
Amai Alice Dube vanoita basa rekutengesa muguta reMutare uye vanobva kuchimanimani.
Zvipfuyo vanhu hana zara havana vari kuapa chikafu, dzimba dzavo dzakaparara, zvipfuyo zvavo zvakaparara. Sukuru ari kushaya mari yekuti vapo vana vaende kumasukuru ngokuti mawaibata mahosipitari acho haana mishonga.
VaDavid Panganai mutauriri weMDC kudunhu reManicaland.
Tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro, madisasters akadaro, pakuti kana vakanga vaona rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi. Tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds. Taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo, asi hakuna zvikoro, hakuna migwagwa yakanaka, hakuna zvipatara.
Mumwe mudzidzi paAfrica University Nelson Mhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi.
Dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semaNGOs kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena.
Mumiriri wechimanimani East Mparamende vari nhengo yeZanu PF vaJoshua Sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura.
Takawana support yakawanda from government as well as my non-government organizations and Zimbabweans at large. Maroads mazhinji akagadzirwa, mabridges avhurika, saka patransport infrastructure, road infrastructure ndinemufaro kudzai kuti at least chimanimani yakufambika. Tinewo nzvimbo dzisati dzafambika zvadzo kubva pakopa kuenda kwamutsvangwa, kopa to vimba as well as muchadziya tukurwa isimba. Asi ndoda kuzivisai kuti nemufaro zvesemiriri wechimanimani east kuti takakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva pano pajopa kuenda pakopa. That's the main link, you know, link chimanimani Rusitu Valley to Chipinge.
Munyori mukuru mubato reZanu PF anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reManicaland vakandisa ruchera vakaudza Studio 7 svondo rino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica nhasi akanda hutsi hunokatyidza kune vanhu vemuIraq vari kuratidzira pamuzinda weAmerica munyika iyi. Vanhu ava vakatanga kuratidzira pamuzinda uyu nezuro, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vayambira Iran kuti kana paine chaitika pamuzinda uyu ichazorangwa zvakaomarara nekuti ndo iri kutsigira vari kuratidzira. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero avati chishuviro chavo gore rino ndechekuona Zimbabwe nenyika dzemuSadak dzichiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndichiti makorokota egoredza, isusu sesangano tingati semunhu wese anotarisira kuti gore idzva roga roga rinouya riine pundutso kana kuti rinouya nezvinhu zvakanaka. Saka sevanhu vanorwira zvikuru sei kodzero dzevanhu, kana tisingati isusu pachirongo mahuman rights, ndo zvatoratidzira kuti tichaona improvement ichaitika zvikuru sei munyika medu pamusoro pezvemahuman rights dzatingati kodzero dzevanhu, kusanganisira neSADC yese kuti vachataura nezvimwe chete. Zvichazoita izvo emanetu kuenda kuAfrica yese kuti vanhu vanzwisise kuti kana tichimbotaura nezvemahuman rights tine mbenge tichitaura nezvenyu. Saka chatotarisira ndechekuti gore rimweri kutanga kwariri kuita nekwarinonopera, nyaya dzemahuman rights muZimbabwe dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muSADC dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muAfrica mese dzinenge dzave addressed.
Tinoona kuti imi muri sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, muri kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Takaona gore rapera vakawanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvichinyunyuta kuti zviri kutyorerwa kodzero. Matanho apa makatorawo sesangano.
Isu takaita iya inonzi pachirungu advocacy, kuenda kune vakabata matomu kana kuti hatingati maauthorities venyika, tichitanga neyatinoti Jericho munomu inonziyo Foreign Affairs Ministry, tichipedzisirawo takuenda kunana Home Affairs vachoni naiyo UNCHR, tichinotaura kuti honai zviri kuitika izvi hazvisi izvo zvinotarisirwa pakodzero dzevanhu. Zvimwewo sekucape town hazvisati zvava addressed. Example yatakaita isusu sekuno kuJohannesburg ndiyekuti muona kuti vanhu vakasungwa muJohannesburg vese vachinzi vaita trespass paUNCHR vese vakanoregedzwa. It was because yeintervention, kwete yedu tega, asi kune mamwe masangano takabatana kwasarigwa kuCape Town kune vanhu vachiri paMethodist Church. Asi tiri kuramba tichikurudzira kuti in whatever negotiations kana kuti madiscussions ari kuitwa kana kuti nhaurirano dziri kuitwa, ngavaise vachiziva kuti kodzero dzevanhu hazvisi kuchorwa.
Takatarisa gore ra2020, zvii zvamungatarisirawo zvinganakira vanhu zvingabuda mugore iri?
Nyaya yenhaurirano mukati mazimbabwe kutanga kuleadership yemuZimbabwe kuti ichave nyaya ichave positive, igove nyaya iri inclusive.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavanoshuvira mugore rino ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America.